akadambudziko nevakomana mayuti ezanupiri isu takabhuka ground redu tikabhadhara kukanzo tabhadhara kukanzo ndobva taenda tikaona police clearance zvese mapepa edu anga aripo mapepa emutemo ese zvese zvakava zvazvichikumbirwa nemutemo takaita adhie 2 saka tasvika paground match taona vakomana vezanupf mayuti ezanupf emutafara achitamba bhora muground ratati rati achida kuti tiite musangano wedu yanga iri meeting thecandidate meeting yagarika mulambo ari kukondesa gwarari isakamira bato united zimbabwe lines so patasvika tikada kuzama kuaengaja tichiti isusu ko muri kutamba bhora sei muground umu isakabvuka tikabhadhara kukanzo tikabvaza marisiti zvese zviri pano vabva vati iwo iground redu nderezanupf tisu tinoricheka muno tisu tinoriona saka imi bvai panapa tinoita violence kumuri tinorwisana nemi tokutemai nematombo saka titori redi kurwisana neni kana mukange ita musangano uyoyo
maziviswa mapurisa here nezvekutyisidzirwa ikoko kwamaita uye kukanganisirwa musangano wenyu
tabva tafonera mapurisa kuti mapurisa ndonyari pano vakasvika panzvimbo vasvika panzvimbo mapurisa vati ivo nyaya iripo ndeyekuti kanzuro ndeinofanira kuya udzinga vanhu nekuti dzeground saka imi kanzuro imofanira kuiudza yaudzinga vanhu kanzuro ikaya udzinga vanhu then isuso zovabetsa tovapesa nemanpower vaendera ndani vakati ivo isu hatikwanisi kutive tichizo tizoda kuzosecure ground risiri redu kazisabva taramba tichida kuenda mberi musangano wedu mathreti tinawo violence iripo vanhu vese vanga vachida kuuya kumusangano vari mulocal munomu vanga vachinzi hangosvika cheto sati tichimuuraya vakutoasati tichirwa newe tokurova zvakasimba stereki hatidi vanhu vanoenda pamusangano uyoyo paground redu
saka mazoita sei mushure mekunge paita dambudziko irori
isu taramba tichinda mberi nemusangano wedu havana kumira kutamba bhora vari kutamba bhora isu tabva taenda pasaidi pavo ndobva tazama kuungana ipapo bhora vari kutamba
saka vekanzuro mavazivisa here kuti ndo zviri kuitika panzvimbo yamakabhadharira mari
vekanzuro tavazivisa saka vati welcome back to you havasati vauya kwetiri isu tangoti hatingamiriri kuitira musangano wekuti hatiregai tirambe tichida kumberi
maziva sei kuti vanhu vezanupf nekuti vanhu vemuri kwishen vanogona kungoenda panhandaro vanotamba nhabvu
vatotaura tiri vezanupf musangano wezanupf